manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate rinopasisa bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform iro rinonzi nevamwe Patriotic Bill. Vanhu vochema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu asi bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe richiti matanho ariri kutora achagadzirisa dambudziko iri. Asi vamwe vanoti zviri kuitwa nehurumende kupedzera hoko padeve retsinde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaparura urongwa hutsva hwekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nedhora remunyika. Vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu yapfuma nhasi yakawedzerwa zvakanyanya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika vashande vachiramwa mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chimwe chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vachitungamira kambani yeBullion Group vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha kudzikamisa mari yedu yeZimbabwe. Mari yedu inodzikama sei? Inodzikama kuburikidza vaya vari kutsvaga mayusa ekutenga kunze kwenyika vawana mukana wekutenga mayusa pamusika wedu, musika uri pamutemo, musika wakavambwa nebhanga guru rehurumende, musika usingadi kurisi mari yekunze kwenyika. Vachaiwana sei vanhu nemakambani? Vanoiwana kuburikidza mukutenga kunoita mabhanga mari kubhanga guru rehurumende.
Zvasiyanei nezvanga zvichimboitika?
Kumashure kuya taishandisa musika wemarikets weauction. Vanhu vachinzi iyai mutenge mari kuauction asi vachiinda kuburikidza nebhengi ravo. Nguva ino bhanga guru rehurumende rinoti bhanga ngariri toritengesera iro kuzotengesera vanhu mari yavo. Zvasiyana chiine kumashure? Zvasiyana nekuti bhanga guru rehurumende mutengo wemari waritange richitengesera mabhanga. Mutengo wemari unobuda mumusika usiri mutengo wemari wakanga wakashorwa kumashure uchinzi mutengo uri pasi. Zvadaro mabhanga atenga mari kuvabhanga guru rehurumende vanonzi vatengese nemari yavanoda kutengesa mari iyoyo. Tingati semuenzaniso, vakatenga nedhora rimwe chete rekuamerica kuda richiita madhora zviri zvina, ndopakwe muenzaniso. Bhanga rinogona kuti ndinoda kutengesa nezviri zvishanu, rimwe rekuda kutengesa nezviri zvitanhatu, rimwe rekuda kutengesa nezviri zvisere, zvichingodaro. Saka tichikurudzirwa makwikwi pakutengeswa nekutenga kwemari yenyika. Nekuti kumashure kuya kwaiya vanhu vaichema vachiti bhanga guru rehurumende rakabata mutengo wemari, ndosaka zvinoita zvinhu zvisakwamba.
Zvinodzikamisa sei mari yemunyika?
Bhanga guru rehurumende rinoziva mari iri munyika inoshandisika. Yese inogona kutenga mayusa imari ingasvika mabhiriyoni mazana maviri nezvibinde gumi kuda nezvishanu. Inotengeka nemari isingadarike mamiriyoni makumi mashanu 50 million saka mari yese inoshandiswa muZimbabwe ndiyo inotengesa nemari iyoyo muwandu wayo saka vakagurire hurumende rikatizvo mari yakawanda zvakadaro nekuti amose munopera kukurindichana muchitsvaga mari yemaZimbabwe ndiyo kuti mutenge mazisa iwayo saka izvozvo ndizvo zvinopa kuchimba kweZimbabwe ndiyo
Avanga vari chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vachitungamira kambani yeBrilliant Group vaPersistence Gwanyanya vachitaura vakazvimirira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatwa imwe nyanzo munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Sekutanga ndechekuti ndiro paya paita kuti vakainukira Khoge mitemo yaingadai yakadzikwa muna July 2020. Reserve Bank of Zimbabwe yakaisa auction system. Yaifana kuti ichigoita auction system yayo kana kuti yobva yangoti ya interbank rate inonekwa kubank ne market rate kwete zvavo zvekukontrola rate saka petasvika apa nao taapa dambudziko rekuti nyika yabvira marates ari kupenga petachimbwa mupengo ndo petaa kuchitiwo nehurumende rate ngaichitizawo yehurumende saka zvangofanana nekudira parafini pamoto agaya uri kubvira nekuti rate iyi yakudzwa nehurumende yehurumende yaapa 3600 ichabudisa chimoto kuvashandi vehurumende nekuti vanenge vakuti uchitiwedzerawo mari iri nane inoendera nemarete ichaita kuti mari yehurumende bhajeti ravo richava simba nekuti vaita rete iyi pakati pegore iyo bhajeti ya 2023 yaishandisa rete ye950 Zimbabwe dollar against $1 kutaura pari izvino rete yehurumende ya 3.6 saka zvatorasika zvataya musango
asi tichitaurawo nezvimwe zvipangamazano zvekuRBZ zviri kutika hurumende zvairi kuda kuita apa kuda kuti iyo inenge ichitenga zvinhu nemadhora emuZimbabwe nekutengesa nemadhora emuZimbabwe zvinozoita kuti vanhu vaite chidokwa dokwa chekuda kushandisa dhora remuZimbabwe vachiti RBZ inokwanisa iyo kunge iine zvikamu zvingasvike makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemari hurumende iine zvikamu makumi mana kana kuti 40% mumaketu
anofanira kutosapota mapolisi avo pari zvino nyaya iri kunetsa inhau yekuti nyika yakutobvira and confidence level yevanhu iri pasi pasi point ndakutaurirai yekuti hurumende peyakutoregera rate yayo ichitiza kusvika pa 3600 zvaakutoreva kuti kubhajeti rehurumende hakuchitorina mari taakuchitorisa kuti muna July minister of finance vakufanira kuita supplementary budget zvekare hatina kuona hurumende ichisapota Zimbabwe dollar sekutaura kwamuri kuita zvakanyanya nekuti matax mazhinji ari munyika atingati ainipei nemavhati necorporate tax zvichiri kuma US dollar
tanzwawo kuti mitengo yezvinhu yafuma yakakwira zvakanyanya nhasi muzvinafundo mugano zvii zvamuri kunzwawo kubva kune vanhu
isu hatisi kutonzwa tiri kutoona kuti mitengo iri kukwira zvekuti hakuna anokwanisa kuita cop nekukwira kwazviri kuita ndakaona purize yehuku 5 kg yehuku yaakuma 130,000 Zimbabwe dollar zvichireva kuti pakg huku yaakuita kuma $26,000 pa kg
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 nhengo dzesangano reNational AIDS Council dziri muBotswana nechinangwa chekuedza kudzidza zviri kuitwa nenyika iyi mukurwisana nedambudziko rehutachiwana hunokonzera chirwere chemukondombera kana kuti HIV AIDS muchirungu. Chingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvemasa musangano reNEC vari imondi yekeye vatidonzore kushanyira Botswana nderekutsvaga unyanzvi hwekurwisana nechirwere chemukondombera.
Botswana yakatanga iri mberi pane zvimwe zvirongwa zvavari kuita saka tizoona mamwe emaprograms avo ari kuita zviri nani kuti chii chatingatsitsa chavakagona chii chavakatadza chatisingafaniri kudzokorora.
Botswana ndiyo nyika yekutanga ichiri kubudirira pasi rose kukwanisa kudzikisa uwandu hwevana vanotapurirwa chirwere cheHIV kubva kuna vanamai. Izvi zvakaita kuti ipihwe mubairo kana kuti Silver Award nesangano reUnited Nations vinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization. Pasi rose nyika 15 chete ndidzo dzakakwanisa kupedza dambudziko rekutapurirwa kwechirwere kubva kuna amai kuenda kuvana. Muna 1999 napo Botswana yainge iine vanhu vanotapurirwa chirwere cheHIV vanosvika zvikamu 30 kubva muzana. Nyika iyi yakabva yatanga urongwa hwekurwisa chirwere ichi. Vaike vatine kiri kutarisira kudzidza zvakawanda kubva kuBotswana.
Tava nemakore anokwana iwo anopfuura 30 years tichipa vanhu mushonga watingatiwo maARVs. Vanhu vazhinji vari kurarama neutachiona uyezve vachinwa mapiritsi vaakuwanikwa vane dambudziko remanani communicable disease. Saka kazhinji kacho vaakuwanikwa vane diabetes, vari kuwanikwa vane hypertension, mabp avanenge akakwira. Vamwe wacho vari kuita magomararo, vari kuita makensa akasiyana siyana. Saka tikuona kuti zvinhu zvinongoenderana kuti tivandudze basa redu ratiri kuita seNational AIDS Council, kuti tione kuti tisatarisa munhu semunhu ane dambudziko reHIV chete, asi kuti titarise munhu semunhu uyezve anogona kuita zvimwe zvirwere, ende kuti tikwanise kuti tinge tichibatsira.
Si hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti irwisane neutachiona uhu sezviri kuitika muBotswana? Vaike vanopindura.
Zvikwanisiro zvinotsvakwa, utano hutano. Munga hamusi makazowana mari inokwana, asi kana mukaziva kuti muruda kuiti munotsvaka zvezvibati zvikwanisiro.
Asi mumwe anorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV uye vakavamba sangano rinobatsira vanorarama neHIV and AIDS reRevend Maxwell and Friends Foundation, Reverend Maxwell Kapachao, vati kushayikwa kwezvikwanisiro munyika ndiko kuchaita kuti nyika itadze kubudirira mukutevera matsimba eBotswana.
Zimbabwe takamiririrwa nebandiko reNational AIDS Council. Hongu hapana chinotadzisa kuti tiite nhasi tisvike pachimiro chaita Botswana. Hakuna chingatitadzisa zvachose kana tiri vekuda kudzidza. Asi mukubata nemukufamba kunenge kuchiitika zvakadaro, uyezve nechimiro chatinacho nhasi nemamiriro enyika neupfumi hwenyika, zvinotora kuti netsei hongu shungu dzinenge dziripo, asi zvikwanisiro pamwe pacho zvinogona kutidzosera nekuti rambira.
Vanoti kutiza kuri kuita vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze, kuri kudzosera kumashure urongwa hwekurwisana nedenda reHIV and AIDS. Mukuru mubazi rezvekurwisa denda reHIV and AIDS musangano reBotswana National AIDS and Health Promotion Agency, Mai Elizabeth Kuku, vati vane chiwimbo chekuti kushanya kweneki kuchabatsira sangano iri.
Kune zvimwe zvirongwa zvekuti vari kuzviita zvinonwisa mvura seZimbabwe, kunyanya chirongwa cheDreams icho chiri kuratidza kuti chiri kufambiswa zvakanaka. Pane mamwe maprograms avakatotora kuti ashandiswe munyika.
MuZimbabwe, dunhu reMatebele and South ndiro rine uwandu hwevanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere cheHIV, vanwa zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 17%. Dunhu iri riri kumuganhu weSouth Africa neBotswana. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndine Shingirai Madondo.
Dare reSenate rapasisa bhiri rekuvandudza mutemo wecriminal law codification reform, iro rinonzi nevamwe patriotic bill. Bhiri iri rinopa mhosva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinoronga kupidigura hurumende kana kukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi, uye rave kuenda kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti varisaine kuve mutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe, vati mutemo uyu unopunyikidza kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Chinofanha kuti chitichikise semazimbabwe ndechekuti mirango iyi iri unconstitutional. Mutongo werufu unokwanisa chete kungoisirwa pamunhu anonga apara mhosva yekuuraya munhu aine intention.
Mimwe mitongo inogona kupiwa vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu: kurambidzwa kuvhota kuita kana kuita musarudzo kana kutorerwa ugaro kana kuti citizenship. Biri iri rapasa kunyange hazvo vanomirira mapata anopikisa vange vachiripikisa zvakasimba sezvakaitika mudare renational assembly svondo rapera. Nengo ye MDC inotungamirwa na Douglas Munzora va Morgan Komichi vati mutemo uyu unoomesera vanhu zvakanyanya uye unotyora bumbiro remutemo. Senator Kalipani Pogen vati bhiri iri haribvise zvirango asi kuti nyika inotinyanya kuomeserwa nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekutongwa nedemo. Asi Senator Angeline Tongogara veZANU PF vati vanotsigira bhiri iri. Senator Alice Chimbudzi veZANU PF zvakare vatsigirawo bhiri iri vachiti nyika dzekunze hadzifaniri kupindira munyaya dzeZimbabwe. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakaipa zvikuru.
Mukanzwa kuti senator wenyu wekuconstituency kana kuti website kwenyu wekuprovince kwenyu kana kuti MP akazvibvuma kuti bhiri iende pamberi vabvise imwe election iyi, muise vanhu kuti chinhu chibviswe after my election, chivhitoe after the election. Ndozvinofanira kuti nevanhu kuti aiwa makatikanganisa, munoda kutivharira panze kuchitaura nezvii zvinokoshera nyika. Izvi hapana kwazvinoenda izvi. Saka tiri kumira vanhu, please endai munovhotera. Mukanzwa kuti vanhu venyu ndovakavhotera bhiri iri, vabvisei.
Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi vati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi.
Sanctionary shant kana kange rauya rinonorwadza ari kuri kumusha pose pose kutodarika vari muparamendi. Saka iwe unopedzisira pamwe ratouraya nevanhu vari inosenzi, hauna kusiyana nemhosva.
Vati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda vachinokumbira zvirango kana kuti nyika iomeserwe. Mutemo uyu uri kushorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nyika dzakabudirira. Vari kushora vanoti unoda kuti vanhu vasati bufu kana hurumende ikaita uori kana kutadza kutungamira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvenyika yeSudan zvinodarika zviuru 13 kana kuti 13,000 zvatiza kurwisana kunotyisa kuri kuitika munyika iyi pakati pemauto ehurumende nechikwata chemauto chakapandukira hurumende, uye zvave kutsvaga upoteri munyika yakaganhurana neSudan yeCentral African Republic. Vazhinji vevanhu vatsva vari kusvika munyika iyi vanhukadzi nevana. Matunhu eAmerica anodarika gumi nemaviri aiswa pachiziviso chemweya wekufema wakasviba nhasi chitatu apo hutsi huri kubva kumazana emoto iri kubvira kumabvazuva kweCanada iri kunanga kuchamhembe ashandura denga reNew York nemamwe maguta makuru. Nyanzvi mune zveupfumi mumatunhu ndinodzokorera nyanzvi mune zveutano mumatunhu gumi nemashanu kubva kuVermont kusvika kuSouth Carolina pamwe neOhio neKansas dziri kuyambira kuti hutsi huri mumhepo hunogona kukanganisa mweya wekufema zvichitadzisa mamiriyoni evanhu kufema zvakanaka. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi ane mukurumbira muSan Diego mudunhu reAmerica, amai Faustina Chitura, vatakura unyanzvi hwavo hwekutamba nevhu kuenda nahwo kuBulawayo, uko vakavhura purazi ravo rehukama iro vari kurima zvirimwa zvinosanganisira chibage, michero pamwe nemiriwo yakasiyana-siyana zvakafanana nezvavanga vachingorima mudunhu reCalifornia. Amai Chitura vanoti vakatambirwa zvakanaka chose nevanhu veBulawayo, uye sezita repapurazi ravo vari kurima hukama hwakanaka nevatengi. Pari zvino vane vashandi vane chitsama vari kuuya vachivabatsira mabasa akasiyana-siyana zuva nezuva. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita zvakare hurukuro naamai Chitura avo takambotaura navo muna 2022 tichitevera mabasa avari kuita kuCalifornia kuti tinzwe zvavari kuita kuBulawayo.
Inini kuzvino ndaa kuBulawayo ndakabva kuUSA muna November gore rapera 2022. Hukama produce yaakuBulawayo takatangira hukama produce kuno kuAmerica kuSan Diego, saka tiri kurima kwese kuBulawayo nekuSan Diego.
Makatanga kurima riini kuBulawayo?
Takatanga kurima muna January, ikangoti after Christmas, ikangopfuura Christmas muna December, vatatanga muna January. Tiri kungorima zvirimwa sezvatairima tiri kuAmerica, fresh produce, vana makerotsi, chomoriya, maonyeni, maletisi, zvese zvakangodaro-daro, tichiri kungowedzera sekufamba kwatiri kungoita nguva nenguva. Saka tinongoenda tichirimo zviri seasonal futi zvinoenderana nenguva.
Makatambirwa sei pamakasvika muBulawayo?
Tiri kutambirwa zvakanaka munzvimbo yeBulawayo. Sekutaura kunoita zita redu ratoshandisa rekuti hukama. Hukama hanzi gasva unozadziswa nekupa. Saka muBulawayo takangosvika tichingoitawo hukama nevanhu muchipanana kudya muchifara, ndo hukama wacho. Saka munzvimbo yeBulawayo takasvikawo tikapinda. Tikataka kutsvaga hukama ihwohwo nevanhu nematotengesera mese hukama, vanhu vakatitambira zvakanaka. Endi chinokonzeresa jonga kuti hukama hwedu husimbaradzwe nevanhu ndehwekuunzira vanhu zvinhu zvakanaka. Tinoda kupa vanhu zvinhu zvisingaurayi vanhu. Ndiri munhu akanyanya kurerekera kwoutano stereki, saka ndorima zvinhu zvangu zvisina mafertilizer, zvisinga spreiwe mushonga. Ndichida kupa vanhu vangu, ndichida kuita hukama nevanhu hwakanakisa hune utano. Saka tinorima hukama, hatingorimi chikafu chete. Tinoti futi huku dzedu hatipe futi kana mishonga, tongotenga chicken feed yedu. Tatora chicken feed yedu tongosasa vana jinja negaliki chete muchikafu chehuku chedu. Huku dzedu dzinongobuda dzakadaro.
Tinoona kuti muchiri kurima kuCalifornia, muri kuzvikwanisa sei kuti kuCalifornia nekuBulawayo?
Tiri kuzvikwanisa pakuti kuCalifornia ndakasiya ndagadzirisa system yekuti vana ndo vakasara vachirima. Saka tinenge tichingotaudzana kuti rima iso, ita iso, inini kuno ndaa kuita izvi, nda kuita izvi, ende tinongoda kungorima zvakafanana.
Saka zvirimwa zvenyu zviri kutambirwa sei?
Pa6 months idzodzi dzatarima idzi, aiwa nharaunda yaakutiziwa. Endi vanhu vari kugashira chikafu chedu. Endi chandakatanga kuita ndechekuti ndaitora miriwo yangu ndichipinda muordinary, an ordinary person in the street, munhu ari mustreet, ndichivadzidzisa kuti aiwa mungangoone unge muriwo uyu ungori muriwo une zvakawanda, une hukama mukati wekuti toda kudya zvinhu zvine utano. Ndichivadzidzisa zvese izvozvo.
Munozvipa sei nguva yekuti munge muchirima kwese kumusha nekuno kuCalifornia?
Iko zvino izvi ndinomboita 3 months ndiri kuCalifornia, yanguva yesama. Saka kutaura kunoku nditori ne 1 week ndaa muCalifornia. Izvozvi nditori bhizi mumunda, so nekuti kuri bhizi stereki kana yasama.
Totarisa nzvimbo yamuri kurima kumusha kuBulawayo, yakakura sei?
Purazi redu rekuBulawayo pakandemiri riri pa 30 acres. tiri kunze kwevulawayo mpichana wanoziwa nzira inoenda kuGwanda tiri kudhuze nekuchipangari pachipangari wildlife orphanage ndo padhuze nepatiri tine 30 acres asi handisati ndatomborima kuenda kwese kuri ikoko ndofunga izvi ndauda kungokava 2 acres badzi
avanga vari chizvarwa chezimbabwe vari murimi ane mukurumbira musan diego mudunhu recalifornia muno muamerica amai Faustina Chitura vari parunare kwakari kucalifornia nestudio 7 kana muri kunze kwenyika muine zvamuri kuita zvamunoda kuti vamwe vanzwe pano pastudio 7 tibatei pawhatsapp namba dzinoti +1 301 204 1165 Munhau dzemitambo vanotungamira nhabvu yepamusoro vepremier soccer league vamisa mitambo yese yemugungano iri kusvika musi wa 1 chikunguru zvichitevera kurambidzwa kwevatsigiri venhabvu kupinda munational sports stadium nemhaka yekushayikwa kwehutsanana Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Gwaro rabva kumutauriri wegungano iri zvare kudzaibare rinoti vamisa mitambo iyi kubva nhasi kupa nguva kuti National Sports Stadium iyo isina mvura igadzirise dambudziko iri izvi zvauya mushure mekunge mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzare Eletani Ngomasha nhasi vazivisa kuti havachatenderi vatsigiri venhabvu munhandare iyi kusvikira dambudziko remvura ragadziriswa vanoziva zviri kuitika vanoti nhandare iyi yanga yave njodzi kuutano hweveruzhinji nekuipa kwaanga kwaita zvimbuzi uyezve nepekugezera maoko vaimbotungamira mushowani stars uyezve vakambove mubati wehome weZifa Northern Region vaWarren kufandarerwa vanoti
situation yei right now is too deplorable haitomboiti hapana mvura matoireti haavhuki saka hazvisi kufamba
muzvare bare vanoti vari kupawo nguva ino kuti huswa hwemunhandare iyi hugadziriswe mushure mekushandiswa zvakanyanya nhandare iyi haisi kuwana zororo nekushandiswa nezvikwata zvinomwe zvinoti Black Rhinos Cape United Dynamos Herentals Simba Bora Yada neZPC Kariba muzvare bare vanoti vari kutarisirawo kuti panodzoka mitambo nhandare dzeRufaro Stadium Nyamunga nesakubva dzinenge dzapera kugadziriswa kuti dzitambirwe nhabvu yepamusoro Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti pane zvichiri kuda kugadziriswa muRufaro Stadium vasati vashevedza veZifa nevePSL kuzoita ongororo yavo
takuisa irrigation yepitch tobva tanyatsoigadzira kuti iti kwesere machanging rooms vokwanisa kutanga kupinda dugout tobva taigadzira once tagadzira izvozvo parking panze nemagetsi tiri kumarepaya kuti vanhu vakwanise kupinda
mitambo yenhabvu yamiswa panguva iyo ngezi Platinum Stars iri pamusoro petafura uyezve iri iyo yakapedzisira kushandisa National Sports Stadium apo yakarova yadha 1-0 nemuvhuro ngezi ine mapoints makumi maviri nematatu point imwe chete pamusoro peHighlanders iyo iri kutevera murairidzi wengezi Techiwa Chiragwi anoti vachiri murwendo kusvika pavari kuda chaipo mitambo iyi yamiswa paine mutambo mukuru pakati peCapes United neHighlanders muna 2020 Confederation of African Football yakarambidza nhandare dzose dzemuZimbabwe kutambirwa mitambo nedzimwe nyika nezvikwata zvekunze nekuti hadzisvike panotarisirwa kuti patambirwe nhabvu yepamusorosoro
Tinotenda Kariati vateereri musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum apo nhasi tiri kuita hurukuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Praxidis Jeremiah